Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye nau dzedu dzanhasi chitatu mbudzi 13/2019. America inopa mari inodarika mazana mana ezviuru emadhora kuAmerica. America inopa mari inodarika mazana mana ezviuru zvemadhora ekuAmerica kumasangano anoshanda achibatsira mudzinharaunda dzakasiyana siyana. Mutori wenhau akasungwa achibatsira vamwe mbuya vakakuvara mumhirizhonga yakaitika muna chikunguru gore rapera Daud Asima omiswa pamberi pematare edzimhosva achipomerwa iye mhosva yekuita zvemhirizhonga. Zvapupu zvotanga kupa umbowo muHouse of Representatives panyaya iri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump yekutyora mitemo yenyika. Kushaikwa kwemvura kuvhiringa upenyu hwevanhu nemhuka kunzvimbo dzakapoteredza Hwange National Park. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa kurerutswa kwemutemo wokupinda nekubuda kwevana vadiki muSouth Africa kwakaziviswa nenyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.